manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 29 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunogona kuve kuri kuratidza kuparara kwezanupf vakanogona kutadza kuwirirana pakuwana munhu achatora chigaro chavamugabe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zanupf ikasagadzirisa nyaya yeutungamiri inogona kundwa musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri webato rinopikisa NCA muzvinafundo Love Mo Maduku vokurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama mire nerongo mubato reZANU-PF izvo zvokonzera kusagadzikana munyika mauto achipindirawo. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndiani achatora chigaro chava Robert Mugabe avo vari kufamba havo matunhu akasiyana-siyana vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza 2018. Mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakati vaMugabe vave kufanira kutsvaga achavatsiva. Kunonzi kune kunetsana kunotyisa pakati pevari kutsigira mumwe mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa uye vamwe vari kutsigirawo gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaShakespeare Hamauswa vanodzidzisa paMulungushi University vanoti bato iri rikasangwarira rinogona kuparara.
Ndingangoti hazvina kujeka kuti nyaya ichapera sei. Zvinhu zvinonetsa kuti tizvitaure zvakajeka, asi tingangoita fungidziro dzekuti zvinhu izvi zvinogona kupinda nepakati. Maonero angu mapero azvinoita anouya nenzira dzakati siyanei siyanei. Chokutanga ndechekuti tikatarisa utongi hwekuZANU-PF hune ukama hwakakura nevanhu vekumasoja, saka vanhu ivavo ndo vandoona kuti vachange vane mutauro mukuru pakuti ndiani uchatora chigaro ichocho. Saka zvichafamba zvekuti munhu uchawana rutsigiro rwemauto kunyanyanyanya ekuna naKG6 uku ndo munhu achakwanisa kunge achiwana kutonga ZANU-PF uyezve nekuzoita achamirira ZANU-PF pasarudzo dzinotevera kana zvichienda mberi achinge awana rutsigiro rwemauto. Ndimwewo nzira panogona kuita zvinhu zvekuti vanhu ivava vachasvika pakutoita kakurwisana chaiko kanogona kudeura ropa, nekuti mamiriro azvakaita vanhu ava zvatsati vamboitika mubato reZANU-PF kuti vanhu vanotukana zvakadaro uye vachinoita musangano yavo yemapolitical inenge ichinzi vanenge vachifumurana. Zvinhu zvatanga kuitika iko zvino uye nekunzwawo mashoko aitaurwa nemukuru wemasoja vachiwenga vachitaurawo vachivhundutsira vaJonathan Moyo vachivataura kuti ingochani uyezve svika pavanoda kuti vasvike. Zvinoratidza kuti mamiriro azvakaita panogona kuita kudeuka kweropa neimwe nzira.
Ko, zviri kuitika izvi zvinosiya remangwana rebato reZANU-PF riri papi?
Kunogona kuve kuri kuratidza kuparara kweZANU-PF vakanogona kutadza kuwirirana pakuwana munhu achatora chigaro chavamugabe. Nekunzwawo kwatiri kuita mukadzi wavamugabe akushandura mafungiro ake achiti vamugabe vakufanira kuchisarudza munhu anotora chigaro chavo. Izvi zvinoratidza kuti ndokuda dzimwe nguva mukadzi wavamugabe akuona kuti sezvo ari anogara navo akuona kuti mukweguru hazvichaita kuti arambe achitonga.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaShakespeare hama uswa vari parunare kuZambia. Zvichakadaro mapato anopikisa manomwe kusanganisira MDCT, MDC nePDP, Transform Zimbabwe nemamwe ari kusangana nhasi nemangwana kupedzisa chibvumirano chemubatanidzwa chavari kuumba. Mubatanidzwa uyu unenge uchinzi MDC Alliance. Mapato aya ari kutarisirwa kuita musangano mukuru kuZimbabwe Grounds nemusi wa 5 mwedzi unouya. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Mumadhuku vanoti mitemo yekunyoresa kupinda musarudzo kwevanhu vanenge vachida kukwikwidza inofanira kuvandudzwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMadhuku.
Handifungu dzingazvinyatsobatwa zviya zvatingati perfect. Kana utori opposition party muAfrica munomu, ingoziva kuti utotamburira. Ukada uzomirira zuvaro unoti aiwa zvanaka stereki. Hari uyi zuva rakadaro iroro. Bhozi ndo matongerwo atiri kuita kuno. Mukuona kuti zvinyini huri munomu, zvakasiyana nekuti tiri kuAmerica kana kuti tiri kunana France, kwekuti kana uri Macron watongomuka wako ndauda kuita party mangwana vanhu vautokavha watova president. Hazviitiki munomu. Utomboshanda vachazogadzira kuti masarudzo iitwe zvakanaka pachange pauina bato rezvematongerwo enyika reopposition rinoziva zvariri kuita, rinowina nekutamburira, asi rauina rozogadzirisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. So izvezvizvi zviri kufamba, zvimwe zvacho hazviri kufamba zvakanaka, but zvimwe zvacho zviri kufamba zviri right, nokuti maby election hatizozivi kuti pageneral election vachaita sei.
Asi pane zvimwe zvamuruda kuti zvivandudzwe here?
Toda zvinhu zvatitoda kuti zviitwe mareforms, like kutaa kuita manomination. Hatifani kuti hanzi nomination itanga na10 novhara na4. Tenge richida kuti nomination period yekunometa macandidates inzi vhiki rese, kutanga Monday kusvika Friday. Anenge achida kunometwa anonometwa, handida kugadzira mapepa zvokugadzirisa, then by Friday vezeki vozoanaunza kuti vakabudirira. Ndokaenda nemapepa zvako blessing uchida kuita candidate, ukaendawo neMonday na10 akasvika hanzi akanaka, wotopuwa kasetifiketi kokuti iwe wabudirira. We certify to our candidates. But the nomination is not yet closed. But the others are also not. Kana zvisina kufamba zvakanaka ipaponzo aiwa. Hauna ichi neichi neichi. Ita mukana wekuenda unogadziriswa. Wozoya Tuesday or Wednesday. Nomination process isati yapera. Ndizvo zvinotoda kuti zvigadziriswe zvakadaro. Then of course nezvekutiwo ava veze ruling party vanoshandisa mari yehurumende kukambena. Temedi haisi kurambidza zvinhu zvakadaro. Hatina kana mari dzekukambeni, asi vehurumende vangashandisa mahelicopter. Mukaona uyo ari vice president ada zvekutonga uye Nangagwa aakufambawo nehelicopter. Kasukuere aakufambawo nehelicopter. Chombo anofamba nehelicopter. I mean wese taifunga kuti vaifana nezvava Mugabe cheteka. Saka ndo abuse chaiyo chaiyo iri kuwanezano PFU. Saka ndo zvinofanira kugadziriswa, but hatisi kuexpecta kuti zvingamaachinja zvachose. Chatiri kukumbira mukugadzira sarudzo ndedzekuti vanhu vezimbabwe vazive kuti ngavatamburire, vasafunga kuti zvichauya one silver platter. Handiti patakaona independence vanhu vakatobata futi pakafiwa ka kudai munhu aida kunonegotia nemurungu kuti aiwa hazviiti. So even if we fight to get my elections in 2018, we would do our best under hard conditions kutawina maitorizogadzirisa zvinhu zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Love Mumadhuku vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyatsi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, avanoti zvirongwa zvehurumende zvakaita sezve Command Agriculture zviri kukanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi nenyaya yekuti zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Kanyenze.
Pari zvino kushandiswa kuchaitwa mari nehurumende maringe nemaelections ari kugore rinouya, maringe zvakare nechirongwa chavatoparura chokuti wawandudzi kurima chibage inonzi Command Agriculture, yanzi zvakare yaendeswa kune zvimwe zvirongwa zvakaita sekuchengetwa kwemhuka livestock, zvakaita sehove fisheries, zvakaita sesoya beans. Tiri kutoudzwa kuti chirongwa ichi chichawedzerwa. Zvichireva izvokuti kuwedzerwa kwachaita gore rino takatoona kuti chirongwa chekurima chibage ticho chakanyanya kutora mari yakawanda pamari yehurumende yakaita kunge yakatarwa mubudget regore rino. Saka gore rinouya kana vawedzera zvavo kupata mamwe mapazi andakauraya zvinochireva izvo kuti zvakare kunze kwemba elections tinge tine zvakare mamwe maexpenditures achange achakura zvakare totozova nechekare kuti vashandi vemuhurumende vakauimbiswa kunzi vachapuhwa mabhonasi mabhonasi aya anga asina kutarwa mubhajeti muhomwe yegore rino zvichireva izvo kuti mari yose iyi ichange ichida kuibve kune vanhu kana kuti ichakweretwa nekuti hurumende haina mari yacho.
Asi chii chingaitwe nehurumende kuti isarambe ichiita zvikwereti zvakadai zvi Dr. Kanyenza?
Chokutanga ndechekuti cheka mbatya yako maringe nemucheka waunawo. Muchirungu vanoti cut your coat according to your cloth. Kana usina mari usashandise mari yausina. Iwa munhu akabatikana anoziva kuti zvaunogona kuita zvinogona kuzenge zvichiende uchigona kuzozvibata here kuenda mberi. Pari zvino sekutaura kwatamboita kuti mari iri kukweretwa iyi ndeyekungodya, haizi mari yokuti tiise mune zvinhu zvinowandutsa upfumi hwenyika. Saka naizvozvo hurumende inofanira kutanga kuziva kuti haifaniri kuita ramba ichingoita zvairi kuita iko zvino zvekungoramba ichingoshandisa mari isingatarisi kuti mari yacho ichabva kupi.
Zvino hurumende ingawani kupi kumwe mari yekuti inge ichishandisa mune nyaya dzebudiriro kana zvimwe zvainenge ichida kuita?
Mari inofanira kubva mune zvatinotengesa kunze kwenyika. Inofanira kubva zvakare kune mari dzinobva kumaZimbabwe dzari kunze kwenyika zvakaita sedi mari dzamunotumira ziyazi maremitenzi. Ndoro kunobva mari inozoshandiswa nehurumende. Saka naizvozvo hurumende inofanira kuti ibatane nemapoka akasiyana siyana. Angawe mabhizinisi, angawe washandirwi, angawe civil society, kuti tiwandudze upfumi hwenyika nekuti dambudziko ratinaro hombe nerokuti kushanda mapazi ose zvavo eupfumi hwenyika haasi kubata zvakanaka. Saka naizvozvo zvinoreva kuti tinofanira kutoshanda nesimba kuti upfumi hwenyika husimuke. Hatifaniri kunge tichifarira kudya tisati tatanga kurima. Tinofanira kutanga kushanda. Nyika yowanduswa, yawanduswa tozoshandisa mari yatinge tawana. Asi ko zvino tiri kuona kuti nyika haichi kuwanduswa, asi tiri kuramba tichingoshandisa mari isipo. Zvochireva kuti takuramba tichingokwereta, takudyara mangwana, takudyara mangwana, zvekuti yatowere tsika, charowedzera charowedzera. Chave chinhu chatobaya chikatyokera, chokushandisa mari yatisina, chokukwereta.
Asi tinoonawo dzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America dzichikwereta wani mari. Pane chakaipa here pakukwereta mari?
Kukwereta hakuna kushata. Asi ukakwereta uchikwereta kuti mari yacho ushandise kudya, hazvisi zvinhu zvakanaka zvakarongeka. Ukakwereta mari inoshandiswa kukwenya magetsi, kugadzira njanji, kugadzira migwagwa, zvinoita kuti upfumi hwenyika ufambe zvakanaka, zvinhu hazvisina kushata. Asi pari zvino sekutaura kwataita, mari yatiri kukwereta iyi handi yekuti iende kune zvinhu zvinowandudza upfumi hwenyika. Kando dambudziko ratinaro iroro rinofanira kunge richigadziriswa nekuti tikaramba tichingoita zvatiri kuita izvi hakuna ramangwana ratingagone kuronga kana kutaura nezvaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vaMachinda Marongwe, avo vanoti vave kugadzira matura emarata asingapinde zvipfukuto ayo ari kufarirwa zvikuru nevarimi.
Matura atinawaya kayaki anogadzirwa nemarata, zvaanoita manje anobatsira kuti zvipfukuto zvitadze kurarama. Imomo takaona kuti ine research yatakaitaka mukatora chibage makachisa musailo iyo yatiri kutaura yaemarata mameta silos, zvinoratidza kuti zvifukuta zvikwanisi kukanganisa mbeu negoho redu. Saka rinowanikwa riripo kwenguva refu. Tiri kushanda isusu tiri mubwera kuchiredzi nechimanimani district, ndokwatiri kushanda tichiita pilot yedu kwatakakwanisa kudzidzisa varimi kuti mameta silos anogadzirwa chirudzii. Neyatinotiwo Institute of Agricultural Engineering iri muHarare ndiyo yakatibatsira zvikurusa. Chirongwa ichi tiri kubatsirwa zvakare neUnited Nations, ndiyo yakatipa mari yekuti tikwanise kushanda nevamwe vatoshanda navo vanonzi iyo Sapphire New Plan. Saka takaona zvibatsira zvikurusa chibage chinenge chirimo muya muyaka zvifukuta zvipinde nekudaro chinowanikwa pasina kana kusamushonga. Saka zvinhu zvinobatsira kuti goho riwanikwe vanhu vachikwanisa kuenda mberi, uyezve tiri kubatsirana nevarimi kuti vakwanise kuona kuti vangaite sei kuti vakwanise kuita basa rakadaro rokugadzira iwo anoti mametal silos kuti vakwanise kutengesa munharaunda mavanogara. Pari zvino tiri mubwera chiredzi nechimanimani, asi totarisira kuti nefamba kwenguva tinenge tichiendawo kune dzimwe nzvimbo.
Asi chirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevarimi vamuri kushanda navo pari zvino?
Chokwadi chakanaka ka ndechekuti ivo varimi vari kutotaura ivo kuti zvinhu zvashanduka kubva patatanga kushanda navo, nokuti isusu mashandiro atiri kuita nevarimi pachirongwa ichi tiri kuedza kutsvaka nzira dzekuti vanhu vawane cheuviri, kwete kuti gore negore munowanikwa vanhu vachiti zvikapi takunaniseka, tashaya chokudya, tashaya cheuviri. Saka tiri kuona kuiko kwatiri kushanda kubhoyera kuchiredzi nechimanimani district tichitambirwa zvine mufaro, uyezve tiri kuwana hurumende ichitambirawo mashandiro atiri kuita, nokuti zvinobatsira kuti vanhu vakwanise kuona kuti gohora rinochengetika kwenguva refu pano kuti nenguva duku duku kutozvadya tave nedambudziko totangazve kupema.
Mukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vamachinda Marongwe vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Praxidis Jeremiah, uyo akamirira Marvelous Mhlanganya uye nhasi muchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi. Ndakamirira Marvelous Mhlanganya uye ndini Praxidis Jeremiah. Ndine hurukuro yandakaita naDr. Faith Rutendo Utaunashe vandakasangana navo kumusangano mukuru weWomen of Dominion International wakaitirwa kuNashville, Tennessee.
Ndinonzi Rutendo Faith Utaunashe, ndiri chiremba. Ndaingova nechishuwo kubva ndichiri musikana mudiki, ndiri 12 years. Ndakangonzwa chidu chekuva kuti ndidzidze ndikuva chiremba.
Zvino kuva mutendi nekuzova chiremba zvakazosangana rini papi chaipo muupenyu hwenyu?
Ndiri kuchikoro kuyunivhesiti, ndipo pandakaziva nezvaIshe Jesu Kristu. Mumwe akandiparidzira, indaive nepfungwa dzokuti zvandiine pfungwa dzinogona kudzidza, dzinogona kubata metsi nesainzi. Ndikakura ndikava dokta, ndichava munhu kuda anenge ane mukurumbira, ndichava munhu anenge aine mari, mota huru nemba huru. Ndozvainguva zvishuwo zveupenyu hwangu. Asi mumwe akazonditaridza kuti aiwa, izvi zvinhu zvinosara pano panyika izvi, kune chinhu chinonzi mweya wako, unofanira kuti uponeswe. Ndajekiserwa nezveruponeso, ini ndakagamuchira Ishe Jesu Kristu ndikaponeswa. Kubva ipapo ndakanzwa ndiine chidu chekuudzawo vamwe nezvaJesu uyu, kusvikira chero pandakandozopraktiza ndiri private practice, ndiri mahospitals, ndaingonzwa chishuwo ichocho chekuti Jesu uyu anoponesa, anogonazve kuporesa varwere. Ndochimwe chakazondibatsira pakutarisa kwangu varwere, kuti ndaiziva kuti kune rimwe simba rinodarika rangu, kuti unogona kuti kana waona kuti chirwere ichika zvechokwadi, munhu asisina upenyu hwakawanda, unogona kumuudza nezvaIshe Jesu Kristu. Akaponeswa anenge oziva kuti anoenda kudenga. Ndakatoona kuti pakuva nezivo iyoyo kwakandibatsira kutobatsira vamwe vanhu kuti paurwere hwavo vaporeswe naiye Ishe Jesu Kristu.
Vamwe vangati inga sachiremba munongosangana neveruzhinji, asi mimi makada kuwedzera ndima ipapapo.
Iye zvino ndinodzidzisa. Pakudzidzisa kwangu ikoko, Mweya Mutsvene vachindibatsira, Mwari wakazonditaridza kuti izvozvo zvidzidzo izvozvo zvandinodzidzisa, kana zvinhu zvinouya mumweya mangu, ndinogonawo kuzvinyora pasi ndoita kuti zvigogona kuverengwa. Saka ndine mabhuku andakatonyora anenge achidzidzisa. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti kana ndichidzidzisa ndichinyora mabhuku, ndinonyatsonanganidza nemadzimai. Ndonanganidza nemadzimai nemwanasikana kuti vagone kuverenga mabhuku iwayo, nokuti dzidzo yangu zhinji inonangana nemadzimai.
Chii chakazoita kuti munge muchida kunangana nekushanda nevanhukadzi?
chinondiita kuti ndive nechido chekudzidzisa madzimai nevanasikana inyaya zvekuti ipapa pakudzidzisa pakuverenga Bhaibheri apa ndichivaka ukama hwangu naMwari. Ndakazoona kuti Mwari vanogona kutaura zvimwe zvinhu kuupenyu hwangu. Mwari vakataura neni nenzira isingakanganwiki, vachitaura nezvemudzimai nezvemwanasikana.
Tochitarisa pachipo chekunzi prophetess, makazosvika sei ipapa?
Kuzodzidzisawo madzimai ndakaona kuti imeseji ine simba guru kwazvo. Nekuti kana takatarisa araundi tinoona kuti magariro evanhu nematraditions akadzikisira munhukadzi akava chinhu chisina kana maturo, chisina kana value. So inini pakunzwisisa shoko iri nekudzidziswa nemweya mutsvene ndakaona kuti rakashandurawo upenyu hwangu, rikashandurawo madzimai anga akandikomberedza. Makore achizofamba ndichitanga kusheya shoko iroro nekutaura nevamwe vakawanda, ndopandakazonzwisisa kuti hakune mamesejes anopiwa kuvanhu naMwari vachida kuti meseji iyo iende kune vamwe vanhu. Iyoyo ndo yatinoti prophetic gift. Saka ndakaoparata ndisinganyanyi kutarisa nezvekuti chipo ndichingonzwa kuda chete kutaura nemadzimai. Asi muna 2013 musi wa 14 July Mwari vakazotaura mushoko rechiprofita, ndo rakandiisa muofisi ya prophetess iyoyo ndichizodzwa mafuta ndichiudzwa shoko. Mwari vachinyatsojekesa kuti shoko ravakandipa remadzimai iri riripo kuti risumudze mudzimai. Saka inini mishini yangu kana kuti mandate inobva kuna Mwari yakabva yanyatsojika kwazvo kwazvo.
Tinotenda nekuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndikutendawo zvikare Dr. Utaonashe nekuti panguva yekukurukura navo. Ndakamirira Mavelas Mhlanganya uye ndini Praxedes Jeremiah.
Tinotenda zvikuru PJ. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebasa riri kubatwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Jeki tinovimbika Ngarande. Avo vari kubatsira kupa chikafu kuvana vanogara mumigwagwa muguta reHarare. Muzvare Ngarande vanomirirawo sangano rinonzi Simuka Africa, vari brand ambassador. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 muzvare Ngarande.
Makadii?
Aiwa, ndiri mupenyu. Nhasi tinoda kuti mbokurukura pamusoro pechirongwa chatinonzwa kuti muri kumhanyisa muHarare umu chekupa chikafu kune vana vanogara mumigwagwa. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Chirongwa chisekuruka chakangotanga musi wa10 July. Pane rimwe zuva pandaibva kuNorton vandapfuura nemudhorobha mamba kuedza kuma2 vandaona vanhu vakarara mutauni. Asi chakandishambisa ndechekuti vanhu ava vakanga vasina kurara pamabhengi. Pandazokwanisa kuita tsvagurudzo yandakaita pandatoona kuti aiwa vanhu ava havana kwekutogara, vatoti mudhorobha ndomamudzimba dzavo, vanorara havo panze vachingorarama varimo.
Saka zvakakubatai zvakadii izvi?
Zvakandibata nekuti musi wandakazoonaka ndakanga ndakapeka zvinodziya zvisingaite, ndikatotenga tii yandaimwa. Asi zvakadaro ndakatonhorwa ndikati ko kana idini ndakapfeka zvinodhiya ndakabatidza hita mota ndisimwa tii futi ndiri kuramba ndichitonhorwa, ko ari kurara pasi ari kuita sei? Saka naizvozvo ndakabva ndaenda kuorganization yakandiita mumiririri wayo kana kuti brand ambassador mukati megore rinei richitanga inonzi Simuka Africa. Ndakati vakomanaka, ndinokumbire kuti since isusu sebato tatadza kuita kuunganidza mari yekutengera vanotambudzika magumbeze munguva ine yechando, zvakadii tikavabikira tii, vambomwowo tii, vapise mapapu kuti tingokwanisa kuisa mufaro pameso pavo. Vakabva vabvuma, vatagadzira madhizaini maflaya, vatanyatsogara pasi vataronga tikati tii ngatiitangei musi wa10.
Saka muchiri kuenderera mberi here nechirongwa chekubatsira ichi?
Tii takazoregedza kuiita, titobva rari yakatipa clearance yekuita tii wiki resera takaita, newiki rineri futi vakanga vabvuma kuti rinyuira clearance. Asi mapurisa pekutanga vakambotipa clearance yefirst wiki ratakaita tii, rechichiri vakaramba neclearance vakati ivo tine mavideo footages ema street kids achitorwa after ni mapedza kuva pachikafu muri kutovapa simba rekuti varwe ezvinezvi makutoipa chikamu chekuti nyangu vari kumba vatize nekuti kuri kupiwa chikafu chemahara ende tiri kushanda nenyaya yekuti tida kutovabvisa vanhu vari mumugwagwa kuti vaite sei vadzokere kudzimba vatangoti hatingakwanisi kuenderera mberi zvisina mvumo yechi yemapurisa nekuti clearance yemapurisa yakanakira kuti panogona kufa munhu kana kutema mumwe munhu nebhodhoro zvinenge zvakanaka kuti kana muine clearance munowana pekutangira kuti aiwa takanga takapiwa mvumo yekuti tiite zvakati asi pakazoitika chitsaona saka kuti tipfuurire mberi tisina clearance yemapurisa zvinoita kunge takusaremekedza mutemo wenyika asi takangoona kuti chingwa chikandanga ndinacho mustok changa chazarisa ndakaenda kurugare orphanage ndikanovapa chingwa chekuti vadye ndofunga vakwanisa kuita mazuva mairi vachidyawo chingwa
saka iye zvino muzvarengarande mune mamwe mabasa amaakuita here ekubatsira vanoshupika
zvamunoona babaka inini pache zvangu ndakagara ndine Jekengarande Foundation izvezvi so chimwe chirongwa chandiri kuda kuita inonzi blanket drive ndakwanisa kuunganidza magumbezi angu I think akusvika kuma120 now ndichafamba mutown kumapast 1 dzeusiku ndichipa vanhu vese vanorara mutown magumbezi nekuti pavanorara ndaakupaziva
aiwa tinotenda zvikuru muzvare ngarandi
aiwa ndoda kutotendawo mhuri yezimbabwe nekuti ndakaona kunyange nevanhu vari kuamerica vanenge ana sisi Rutendo Love nesaurombe vachindibatsirawo kubva kunyika tiri kure
manga makateerera kuna muzvare Jeki tinovimbika ngarande vanove chizvarwa chezimbabwe changa ichibatsira nekupa vana vanogara mumigwagwa zvekudya pamwe nezvekufuka muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
tinotenda zvikuru Jonga Nako kambo wololo kubva kuna Babes Wodumo na mapincha tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti ZANU-PF ikasagadzirisa nyaya yeutungamiri inogona kukundwa musarudzo dzegore rinouya mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vokurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele